mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 nyamavhuvhu 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakareketwa mushure mokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka pajekerere kuti vagone kudzokera kumusha, asi vazhinji vavo vanoti havaoni zvichibudirira sezvo vasiri kuona mafambiro anonzi ari kuita nyaya dzesarudzo munyika. Mumwe ataura neStudio 7 ndimuzvare Lynette Govere vanogara kunyika yeTurkey kuEurope. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
So far zvino tiri kungoonawo zviri kupostwa pasocial media. Handiti ndosaka iripo social media. Saka tichingoonawo zviri kuitika izvi. Already these elections are not free and fair.
Chikonzero ndechei chamungape kuti sei muchidaro imi?
Ipapata takatatarisira kupongoti kuchingonzi zvadai takunorongedza mabhegi kudzokera kumusha. But nezvazvatova izvozvi hapana hapana. Ndatova safa continue because take for myself inini ndiri kumusha I'm a civil servant from home where I used to work 8 hours per day, 8 good hours with my time at tea, with my time at lunch, and it with my 2 days off per week, and it but kuna uku, we are working my 14 hours, 16 hours per day. Can you do the kuti tinorarama here? Saka zvakatinooma, saka ndokandiri kupa example kuti inini I'm in Turkey, and it is. Ndiri muTurkey, this ma elections akaitwa ndiri muno. I followed these elections, nekuda kwekutoziva kuti kwangu kumusha kuchaitwa ma elections.
Ndingabvunze kuti zvamakaona mukadzidza musarudzo dzekuTurkey ikoko, muchitarisa nedzekumusha idzo. Ndechipi?
Turkey has got a population of 100 million times 5 the population yekumusha kwedu. But vanhu vanovota same day. Vanoverenga vagoanaunza maresults same day. Munorova makutoziva kuti zvichaitika. But kwedu isusu chionai nezuro zvakava zvimwe maballot papers aishayikwa nguva dzekuvhota zvazodai vanhu vangu vavhota kumaam already there panenge patova ne something fifty handiti so zvinhu zvakatongooma zvakaoma zvakadaro and now vanoti maresults we expect to hear them for 28 for the why 3 days for what.
Hakusi kuti vanodawo nguva yakati here kuti vaverenge vachibatanidza.
5 days for what? In a population of less than 20 million, vanhu vakaregistera vacho kuvhota, they just less than 7 million. 5 days! Pane zvinenge zvichitodzimikirwa pakati papapa. And izvozvi pane pati chimwe chiarticle chandatoona zvangu tichitoseka kuti kwawedzererwa 1 kwekutanga uku. It was 5,000 something for the ZANU PF. But 1 kuyawedzerwa kwakakatosiyana ne the color of the ballpoint to make it 1,000 something or 15,000, I don't still remember. Saka hamheno kuti tinosvika kupi because it's not that we are happy kunge tiri kuno. And also why do they not introduce the foreign foreign voting. Vanhu vekudiaspora vava vote sei vasingadi, because they know always vote. Because most of us diasporans, we are here not by our choice. Because these foreign lands, we just love them by our choice. Picking my bag, saying no, now I'm going for holiday, kwakati. That's what we want. Not kuti tinge tiri kuno kuzoji. So they know the population that is in diaspora, nena uye kunge tiri maZimbabweans, yakatowanda, and it will end kutoti opposition yankara inotowira. So they don't want that.
Dai murimi mune masimba ekugadzirisa zvinhu, murimi mapiwa chimuti, zvii zvamaizochandura mumafambiro esarudzo iwaya.
Avo, vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muIstanbul kunyika yeTurkey vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kushushikana nemafambisirwo akaitwa sarudzo, vachiti vakarohwa nekushungurudzwa kwevanhu, asi mapurisa nematare asina chaanoita kuchengetedza vanhu. Vanotiwo zuva rekuvhota rakaratidza kuti zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka. Umwe mutereri weStudio 7 anoti haaoni zvinobetsera kuti zvikwata zvekunze kwenyika zviuye muZimbabwe kuzoona sarudzo dzichiitwa, uye zuva nezuva vachiona zvinhu zvisingafaniri kuitwa pasarudzo, vopedzisira vodzokera kunyika dzavo kunonyora mabhuku nemagwaro, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvisingaoni zvazvinobetsera kusvika dzimwe sarudzo dzadzoka zvakare. Nyanzvi mune zvekodzero dzavanhu vaKenneth Masie vanoti nyaya iyi inogona kugadziriswa nezvizvarwa zveZimbabwe pachavo.
Muma ballot papers pakatozouya paita senge kunge maface kana kuti mazita emapati wanga akasiyana. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvisingafanirwa kuchioneka musarudzo yakakosha seii, inofanirwa ichitarisa pachirungu kuti yanga iri mukana wokuti hurumende yanga ichazouya after my elections iyi kuti ive iri legitimate government inenge yakauyawo nemaelections anenge akatarwa zvakanaka.
Kana tatarisa uwandu hwezvikwata zvinobva kunze kwenyika kuzoongorora sarudzo dzichiitika, takazviona sarudzo dzakaitika makore mazhinji apfuura, vakanyora maripotsi vana mushante vakauya vakanyora maripotsi, vanoongorora zvesarudzo vane basa here vamasiye? Basa ravo ndireiko?
Ya vanoongorora zvesarudzo vane basa, nokuti vanhu vanenge vachiongororawo nemaziso anenge achinzi pachirungu atingati independent, especially vamataura vanenge vachibva kusadhiki, vanenge vachibva kuna maorganizations kana kuti masangano oari like international kana ari kunze kwenyika, vanhu vanenge vachiuyawo nemaziso asiri bias, nokuti vanhu vakadaro zvavanenge vachitaurawo nezvavanenge vachionawo zvinhu zvinoti kana vakataura zvinenge zvine chiremo, nekuti zvinoshinza hakuna kwazvakarerekera. Asi panguva yatapfuura iyi zvazvichiita senge hurumende yedu yeZimbabwe kunyange hayo yakataura kuti yanga ichiinvaita maobservers kuti auye, takazoona kuti vanga vakuita senge vanga vakuchitaura zvisina kunaka pane maobservers angarimo. Saka kubuda kunozoita maripot amamuchitaura zvinhu zvinova zvine tariswawo nechiremo, nokuti vanhu vanenge vachinyorawo vachitarisawo zvavari kuonawo panguva yacho iyoyo, ende vachingosungopawo yatingati marecommendations kune hurumende yeZimbabwe.
Zvino tiri panyaya iyoyo, marecommendations aya anenge apiwa aburiswa, zvino zvaasingateverwi Azio ziwo moyo here kuvanhu vanenge vachiitirwa zvakaita seizvi nekuti tiri kuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunyunyuta zvekare pamusoro pemabatirwo anoitwa sarudzo. Chii chingaitwa nevanhu kuti zvinhu zvakadai zvimire?
Ya vanhu vanokwanisa kuora moyo havo pa kuti hurumende yatinayo isusu yatatinayo pa 5 years that apura hii hurumende isingatereri kunyange kune vanhu vayo zvayo ende tinozva kuti panguva yapfuura ya pamaelections a 2018 papane marecommendations anga akaiswa neAfrican Union yekuti paito pa next sarudzo paito atingati maissues ekuti maelections abatwo neatingati transparency pachirungu kuti ZEC iyewo ichiitawo maelections pajekerere isina zvainenge ichivanza but tikuona kuti pazvataona apa mapato akawanda akapinda mumaelections aya asina kuona voters roll mapato akawanda akapinda asina mbotoona nangoiwo maballot papers avo kutanga kamira sei saka zvinhu zvakadai so zvinoda zvichiodza mwoyo kune vanhu but iko zvino zvingangoitwe nevanhu ndiyo kuti vanhu vafa kungomira nevakasarudza and kana zvinhu zvakadai so zvakaramba zvichiitika vafa kutadzawo kuti pate maavenues avanokwanisa kushandisa kunyanyanyanya matare edzimosva nhangu hazvo zvisita senge maybe zvisina kwazvinosvitsa but
nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vari kweta vakennedy masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump nezuro vakazvipira kujeri refulton county muatlanta mudunhu regeorgia vakatorwa mifananidzo yavo pamwe nemifananidzo yemimwe yavo ndokuregedzwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru mazana maviri vatrump vave nemhosva makumi mapfumbamwe neimwe dzavari kupomerwa mudzidzisi mukuru wefulton county amai fony wells vanoti vanoda kuti imwe nyaya iri kupomerwa vatrump yekuedza kupidigura sarudzo dza2020 mudunhu regeorgia itange kutongwa muna gumi guru kana kuti october gore rino vatrump vanoramba mhosva dzose dzavari kupomerwa imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzinoitwa zvakanaka dzinobetsera mukukurudzira zveupfumi nokuti chinenge chiri chiratidzo chekuti munyika makagadzikana nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuteerera zvichemo zvevanhu ichiedza kuzvigadzirisa zvakanaka kuti nyaya dzezveupfumi idzo dzisina kunyanya kumira zvakanaka dzisakanganiswa kupfuura pazviri
sarudzo dzekuZimbabwe dzinenge dziri kubudisa zvakawanda zvimwe zvatanga tichiona nokufungira nezvimwe zvitsva tikatarisa isu kuti pane vamwe vari kuhwina vatachifungira kuti vachahwina vangava vokuZNPF kana vokuCCC mungava vomaguta kana kumisha kumaruzevha uko kwozoitavo chimwe chinhu chandanyatsokuonesesa ndechokuti vanhu vanenge vari kuratidza kuti vari kuda shanduko chaiyo chaiyo nokuvhotera vamwe vanhu vatsva tichiona kuti zvimwe zvanga zviri zvimwe zvitedza munyaya dzekumiririra vanhu sana comrade Muliswa vanenge varuza vakazvibvumavo zvinogona mukubvuma kwavo tinovona kukura kwepolitics dzomuZimbabwe vatingati maturity kuya uku tina vanhuvo vanokwanisa kubvuma kuruza chero zvavo vasati vavona maresults ose asi meseji yandehwa kwavari ndeyokutenda vanhu vavakambomiririra yokutenda vanhu vakavavhotera pamwe chete nokutenda avo vakavhotera wakavakunda
profesa Masocha marumbidza vamuliswa mukutambira kukundwa kwavo asi pane zvimwe zvamuri kuona here
Zvimwe zvatiri kuona kuti vamwe vakava kampena vachindoisa zviborani vachiita migwagwa vakuvhundusira vanhu vakunokia zviborani zvacho vagumbuka. Haiwa, handiwo maitirwo anoitwa nyaya dzesarudzo munyika. Kana waruza ngaaruze, kana pane zvigumbu zvinenge zviripo ndio zvigumbu zviya zvinoendwa nazvo kumatare edzimhosva. Saka ndio zvandinofunga maonero angu kuti zvido zvazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kubuda pachena, zvakananikwa kuti uyu vanomuda uyu havamudi.
Zvesarudzo zvinobetsera sei munyaya dzezvoupfumi, Professor Masocha?
Izvi zvesarudzo munyika ipi ipi zvacho zvichabuda musarudzo izvi, kuzvibata kwavanhu kana kusazvibata kwavanhu kunopindiridza muupfumi hwenyika. Nokuti varidzi vemari vanorima mari vatingati mainvestor aya vanga vavo muZimbabwe kana vokune dzimwe nyika vakatarisa sarudzo idzi kuti kupera kwadzo ndiani uchange achipinda? Unenge achipinda iyo mitemo yake, kana ari president kana vari vanomiririra matunhu, mitemo yavo yenyaya dzokufambiswa kwamabhizinesi inenge yakaita sei. Vanoita nezvemari, vanoita zvamabhizinesi, vanomuono wavanoita sarudzo dzisati dzasvika kuona kuti ninge akawina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei, ninge akawina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei. Saka sarudzo idzi zvine zvakanyanya zvekare gadzikano inoitika sarudzo dzapera, zvinobva zvapa mainvestors vanhu vanorima mari vanoita mabhizinesi aya anozoita mabasa, zvinobva zvavapa manyukunyuku okurima mari munyika. Saka ndiwo maonero andinoita panyaya dzezvoupfumi izvi, zvokuzoti tapinda mumastriti taita mademonstration tarwisana, taakutoputsa upfumi hwedu hwenyika, taakutoputsa nyika yedu. Nyika haingabudiriri nokurwisana, nokuti nhingi waruza kana kuti nhingi wahwina.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, vaongorori vesarudzo vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vanoshora kuchishidzirwa kwaiitwa madzimai nemusi wechitatu panzvimbo dzekuvhotera, vachiti vakaona madzimai achishishidzirwa nemapato ezvematongero enyika zvikuru veZANU-PF. MuHerald, bepanhau iri rinoti bato reZANU-PF rinoti riri kuona kuti richakunda nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kubva muzana, kana kuti pakati pe60 ne65%. Izvi zvakataurwa nemubato wehomwe yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa neZuro. Bato rinopikisa retripusi riri kuramba mashoko avachinamasa awa. Zimlive.com rinoti vatsigiri vetripusi makumi mana vakasunga svondo rakapera vakasunungurwa mushure mekupera kwekuvhota. Vasungwa ava vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zana remadhora ekuAmerica pamunhu. NewZimbabwe.com rinoti mapurisa ari kutadza kutsanangura chaakasungira vashandi vaiita ongororo yesarudzo vanoita makumi mana neumwe vaishandira Zimbabwe Election Support Network neElection Resource Center vaakasunga musi wesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masirasei pastudio 7 ini chikumbiro changu chekuti vheki ndaibudisirwa kuda musarudzo, kwete kuti vheki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndiNathan Mary ari pano pabhuwera taimine ndiri pamusha chekupabhuwera ndinakuvhosta ndakatovhota. Saka tiba kuti vheki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisaine kufa nedhara. nekuti vana vava natisiniso vada kutoti upedza chese ndatenda zvangu
pano varume taneta kana iyo mudzimu masvikiro yacho eZimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai wezeke wanganonokeseko kunza mapepa wanganonokesei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai taneta vanhu vamwari kana iye mwari wacho ngaapindirewo muZimbabwe
endaiwo vestudio 7 nemukana unouno wamotipoti tirekodhe tichitaurawo zvichemo zvedu aiwa ine hangu maelection yena kufara nawo ende aya azozikana nenyika yese kana neafrica yese kuti Zimbabwe mukudzvinyirwa vanhu muzimbabwe havasi kuteedzera kodzero dzevanhu vari kufuti vamwe vekusouth africa watakambunzwa kuti vakapinda kuda kungurura nezvisarudzo vakavadzosera chii pamwe dai zvichiita nani zeki iri kuita maone takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya maballot papers ike zvino vakudzidza kuti ari kushota 5 years yaita rei zeki naed vane rimwe kana kuri kurobwa vanda kurobwa vese ndarwadziwe
makadiko pastudio 7 aiwa inini ndiriht ndonzi effort machakairi aiwa shona yavakuru inoti tisingaperi chinoshura kunyange zvazvo zanupf uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore ese apfuura kumashure zvekupota ichiriga sarudzo aiwa this time vanozama havo asi ndioni vachibudirira nekuti zvichitarisawo mumadandemutande mumaindaneti nefilm nokuratidza kuti matricks avo mazhinji havari kuda kuzama kuita ari kubatwa tanga tichionawo dzimwe nzvimbo dzichita sekuti vakatumira mabhazi achinzi vanovhota asi achinge achiendeswa kunzvimbo dzisini dzaasingafaniri kunge vachivhotera vanhu ivavo asi takazonoona zvakare zvinhu zvavo zvichiramba zvichingobatwa zvichiratidza kuti kana ivo mwari chaivo havachadi ngaapinde ake mukomana
chigumwe mudenga ngazvorambe zvakadaro mwari pindirai mwari pindirai henyu ngazvirambe zvakadero takazvireva izvi kuti mangwana nyika inomuka yakachinja iyi vana jobhikala vamunotambudza ava vakavava varivo nebato rotonga takazvireva izvi regai kutambudza vanhu zvinhu zvinochinja chero nguva mwari hasi womunhu umwe mwari ndowedu tose unotarira vanhu vose wavona kuchema kweZimbabwe mwari maita basa rambai makatungamira mwari mhondi idzi dzisafunga umwe mweya mwari pindirai mwari pindirai henyu pindirai mwari vari kumusoro kudenga pindirai zvokwadi pindirai mwari pindirai
simukai vanhu vezimbabwe simukai tibatirane garwi iri tikande uko garwi rinotoda tibatirane tobuda muhota vana vake vachibhururuka nemota dzinenge ndege pasi panapa vamwe tichimanzva gokora ndiani akambosvikira gokora rake isu taakutorisvikira koiko kuonda kuputana tangowo mabhonzi kemani sevhiya ngauye akwikwidzewo imi magweta imi mirirai chaizvo nasevhiyawo imi matare kana makatengwa zivai kuti mari yamakapiwa inopera inyatai kutarisisa nyaya iyi ngaapinde sevhiya asi akwikwidze iye akaenda kumhanya nekumozambiki kuma odaidzewa nekuti ndimi varidzi venyika nyika haina muridzi chisuve nevai tifanira kudya zviri mairi umbavha hwavo hwanyanya vapedza nyika yakukokotwa nemachina mune nashuru gumu ngauye sevhiya uchidambura mamwe mavhoti uchidai nawo uku sevhiya tiripo chitora mamwe uchidai uku toda kuona kuti unosara nevashanu
izvo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamiro yehurumende yeamerica maererano nemamiriro akaita zvunhu muniger
mwedzi wapera musi wa26 chikunguru chikwata chemauto chinozviti national council for the safeguard of the homeland chakatora nemasimba utongi wenyika ye Niger chikasunga mutungamiri wenyika va Mohamed Bazoum. Va Bazoum nemhuri yavo vakavharirwa mumuzinda wavo muGudare Niamey zvisiri pamutemo. Kubva muna 1960 payakawana kuzvitonga kuzere kubva kuFrance, Niger, iyo ine utongi hwejekerere munharaunda yeSahel, ine nhoroondo yekukudubura hurumende nevatungamiri vayo. Pakakunda vaMohamed Bazoum musarudzo dzeutungamiri, pakatambidzwanwa utungamiri zvakanaka pasina chinoratidza kuti pane zvinganetsa. Kukuduburwa kwa va Bazoum kwakakonzera kuti sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS rizivise mauto akabvuta masimba muNiger kuti anofanirwa kutevedzera mitemo yenyika uye kudzorera nyika mumaoko ava Bazoum musi wa 6 Nyamavhuvhu gore rino usati wapfuura. Pakasvika zuva iri rikapfuura, ECOWAS yakagadzirira mauto ayo kuti agopinda muNiger kunogadzirisa zvunhu munyika iyi. Mutevedzeri wemutauriri webazi reAmerica rezvokudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department vaVadent Patel vanoti ECOWAS iri kuratidza utungamiri hwakadzama munyaya iyi uye America inorumbidza zviri kuitwa nesangano iri pamwe neutungamiri hwaro. VaPatel vanoti ECOWAS inongoshandisa mauto ayo kana pasisina dzimwe nzira dzokugadzirisa zvunhu, vachiti vari kuramba vachiedza kuti pawanikwe kuwirirana. Pavakanzwa zvekuti ECOWAS yagadzirira kupinza mauto ayo muNiger, mauto akabvuta masimba muNiger akazivisa kuti achasunga yekutonga vaBazoum vachivapomera mhosva yekutengesa nyika uye kuvhiringa kuchengetedzwa kweNiger. VaPatel vanoti izvi zvinovakashamadza zvikuru uye hazvifanirwi kuita sezvo zvisingabetseri mukugadziriswa kwenyaya iyi. VaPatel vanoti tose tinoda kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka uye utongo hwejekerere huchidzorwa munyika, vachiti vanotarisira kuona vaBazoum nemhuri yavo vachisunungurwa vaine utano hwavo hwakanaka uye tichiona kusimudzirwa kwebumbiro remutemo weNiger. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika yeNiger.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anorwisa uhori muGuatemala vakashamisa vezvematongero enyika munyika iyi mushure mekukunda musarudzo kuti vave mutungamiri wenyika yeGuatemala. Nezviro China bazi rinoona nezvekufamba kwendege munyika yeRussia rakazivisa kuti mukuru wemauto anorwira mari Wagner Group vaYevgeny Prigozhin vakafa mushure mekudonha kwendege yavo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mekubvisa mari yechibatiso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tiri kupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murumo kumaChris Gande nenhau dzeIsindebele.